Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kubvumbi 29, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka takati isusu kuti tiwane head immunity ngatiite macontributions edu ekuti for each company vakabvuma kuti tinoita mavaccine tovaccinate maemployees edu tovaccinate muri but tobva tadouble times two kuti tikaita mavaccine anokava maemployee mavaccine anokava immediate family yavo tobva tati times two the other part yoenda manje yoshinopinda mupfuu.
Vema bizimusi vanopinda muchirongwa chekutenga nhomba dzeCOVID-19 kuitira kuti vabayo veruzhinji nhomba idzi.
Tichaenda kuno petitiona kuno kudare reparamendi kuvaudza pozini yedu yatinayo kuti izvi zvamakaita izvi hamakazvidzwa nani nekuti pamakauya muchibvunza vanhu pfungwa dzavo nenyaya yeamendment ikai vanhu vakaramba saka imbe makazoenda kudare reparamendi mukanofudza mutemo uyu mukati wave mutemo makazviwana kupi.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition ropikiza kuwandudzwa kwebhiri remutemo weConstitutional Amendment Bill No. 2. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakataura kekutanga nezuro manheru pamberi pedare reCongress vachirumbidza zvavakwanisa kuita mazuva zana kubva zvavatanga basa semutungamiri weAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhizimusi vaparura nhasi chirongwa chekubaya vanhu nhomba vachishanda pamwe chete nehurumende nechinangwa chekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vemabhizinesi vaparura chirongwa chinonzi Business Preparedness, Prevention and Response to COVID-19 kana kuti BPPRI kuti vabatsirane nehurumende kudzikisa uwandu hwevanobatwa neCOVID-19 kuburikidza nekutenga nhomba nezvimwe zvekushandisa muzvipatara kurwisa chirwere cheCOVID-19. Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chinhasi muHarare, sachigaro weBPPRI amai Gertrude Mashonganyika vati vemabhizimusi vanoda kuti dambudziko reCOVID-19 ripere kuitira kuti mabhizinesi avo abudirire izvo zvakavasunda kuti vatengewo nhomba dzeCOVID-19 kuitira kuti nyika ikurumidze kuva neuwandu hunotarisirwa hwevanhu vabayiwa nhomba munyika yose kana kuti herd immunity.
Aimi yedu yange iri yekuti taiti isusu hatikwanisi kuti tingoti vanhu vanoshandira makambani yedu chete ndovo vaccinate vakavaccinatewa ivo chete vachazodzokera kudzimba. Vanhu vekudzimba kwavo vakarwara zvinoafekta makambani edu. Vanhu vemacustomers edu akarwara as well zvinoafekta makambani edu. Saka takati isusu kuti tiwane head immunity ngatiite macontributions edu ekuti for each company vakabvuma kuti tinoita mavaccine tovaccinate maemployees edu tovaccinate muri but tobva tadouble times two kuti tikaita mavaccine anokava maemployee mavaccine anokava immediate family yavo tobva tati times two the other part yoenda manje yoshinopinda mupfuu kuti hurumende ikwanise kuvaccinata vanhu vese munyika.
Kambani yeSimas ndiyo ichange ichitungamirira vemabhizimusi muchirongwa chekutengwa kwenhomba idzi. Vachitaura pachiitiko ichi sachigaro weSimas amai Emma Fundira vatiwo chinangwa chavo ndechekuti vanhu vakawanda vadzivirire kuchirwere chinouraya ichi.
Tiroda kuachieva herd immunity. Herd immunity means tinofura vanhu 60% vemunyika vanenge vakavaccinatewa. Kana ivo vavaccinatewa zvinoreva kuti pamwe chirwere chacho hachinyanyi kuspreada and futi kana mavaccinatewa vanhu havanyanyi kufa and havanyanyi kurwara nekupinda muhospital vanongoita masymptoms mashoma havaite masymptoms akawanda.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vatiwo vafadzwa zvikuru nekubatana kwemabhizimusi nehurumende mukurwisa chirwere cheCOVID-19.
zvavari kuita izvi zvinhu zvakanaka zvinodakadza nekuti ndavabvunza ini ndikati ah ko kana ndikauyavo ini zvangu mubva kure zvikanzaiwa hatidzingi munhu munhu wese unobayiwa zvaanenge achiafambira asi vari kuda kukurudzira kuti ivo vanhu varambe vachiuya vachibayiwa kuseenza kweprivhate nehurumende kudai zvinotifadza zvikuru
vamangwiro vatiwo vari kutarisira kuti makambani aya achapawo veruzhinji kunyanya kunzvimbo dzakasarira shure ruzivo pamusoro pezvakanakira kubayiwa kwenhomba
kukumbirisa kuti vaende kudzimwe nzvimbo dzakaomarara kwavanenge vachiona kuti vanhu havasati vanzwisisa vachitibetserawo kutsanangura nezvechirwere ichi kune avo vanenge vasinganzwisisi vachibatsirana pamwe nemika
vamangwiro vatiwo hurumende yakasarudza kushandisa nhomba yesinopharm nesinovac nedzimwewo nekuti ndidzo dzinogona kuchengetedzeka zvakanaka munyika simas inoti vemabhizimusi vakaisa madhora ekuamerica miriyoni imwe chete kutsigira chirongwa chekutengwa kwenhomba nezuro vanhu zviuru gumi nezvinomwe nemazana matatu nemakumi mana nevashanu 17345 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru mazana matatu nemakumi masere nezvisere nemakumi maviri neumwe chete kana kuti 388,021 nuzviuru zvitanhatu nemazana manomwe nemakumi maviri nevapfumbamwe 6729 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru makumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevaviri 69992 Zimbabwe iri kushandisa mishonga yesinovac nesinopharm kubaya vanhu kunyange hazvo World Health Organization ichiti haisati yapa mishonga ichitambi chekuti ishandiswe kuruzhinji rwevanhu Zimbabwe inoti ine urongwa hwokubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
masangano makumi mana nematanhatu anoumba sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition aita chisungo chekuenda kuparamende pamwe nematare edzimhosva nechinangwa chokumisa bhiri remutemo weConstitutional Amendment Bill No. 2 kuti risazeiwe nedare reSenate. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Crisis in Zimbabwe Coalition inoti haisi kufara kuti hurumende yave kutosandura bumbiro remutemo yenyika isati yatevedza bumbiro iri zvizere sachigaro vecrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vati paramende haina mvumo yekusandura bumbiro iri sezvo veruzhinji vakaramba kuti bumbiro iri risandurwe vati vachaendesa gwaro rezvichemo kuparamende kuti imire zvairi kuita
tichaenda kunopetishena kunodare reparamende kuvaudza pozini yedu yatinayo kuti izvi zvamakaita izvi hamakazvikudzwa nani nekuti pamakauya muchibvunza vanhu pfungwa dzavo nenyaya yeamendimendi ikaya vanhu vakaramba saka imi pamakazvienda kudare reparamende mukanopfuudza mutemo uyu mukati wave mutemo makazviwana kupi
kunze kwekuenda kuparamende vamahiya vati vachaendawo kumatare edzimhosva kuti amise kusandurwa kwebumbiro remutemo yenyika
izvozvi patiri kutaura so pane vanhu vari kuenda kumatare edzimhosva vachinoti aiwa izvi hazvina zvakaitwa izvi zviri kutyora mutemo saka pane vanhu vari kuenda kumatare edzimhosva vachisungisa hurumende neparamende nenyaya yekuti vatyora constitution yevanhu
mutungamiriri wezimbabwe congress of trade unions vapeter mutasa vati vanotsigira danho rokuenda kuparamende nematare vachiti vashandi vange vasingatarisire kuti bumbiro risandurwe asi kuti mitemo yavo ivandudzwe kuti ienderane nebumbiro riripo
saka tarisiro yevashandi yanga isiri kuti paitwa amendment asi tarisiro yevashandi yaiva yekuti bumbiro remutemo rioneke kuti riri kushanda richishandura upenyu hwevashandi pakushanda kwavo nepakugara kwavo
mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati zviri kurongwa nemasangano anoshanda akazvimirira zvakakosha vachiti bumbiro rinofanira kusandurwa zvinofadza munhu wese nyanzvi munyaya dzemutemo zvakare vari mudzidzisi pauniversity of zimbabwe professor Lovemore Maduku vati zviri kurongwa nemasangano aya zvakanaka asi hapana chinobuda kuparamende
paramendi yedu yemuno muzimbabwe inongoshanda chete kutaurirwa zvinenge zvichidiwa nemapato ari muparamendi imomo
nofunga ndozvangachionekwa nevanhu kuti kana uri weZANU PF unongonovhota zvidiwa nevanhu vakuru veZANU. Takanzwa zvekuti vekuMDC vanga vachiitawo zvakadaro kuti pati yavo ichaita zvakati.
Vatiwo kuenda kumatare kwakanaka, asi dambudziko ririko nderekuti vatongi vematare vachawanawo cheuviri pakusandurwa kwebumbiro remitemo.
Dambudziko ravangosangana naro chitendere kuti kana bhiriro rikangara mutemo, majaji Constitutional Court na Chief Justice ndivo vamwe vanotanga vachitoona zvavanotora kubva mubhiriroro, nekuti bhiriroro riri kuti makore evanhu ekuritaya emajaji awedzerwe, uyewo Chief Justice vanga vachifana kunge vachiritaya mukuwa 15 May vanenge vakwanisa kuramba varipo. Ndodambudziko ravangaona, asi ndinoonawo kunge nyaya yekuenda kumatare ine mukana wekubudirira, ngaiedzwe iyoyo.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Vanxovani Sithole vakakwira kudare reConstitutional Court svondo rapera vachipikisa mabatirwo akaitwa kuitwa kwebhiri reConstitutional Amendment Bill No. 1 iro rinopa hwaro hwekuumbwa kwebumbiro reConstitutional Amendment Bill No. 2. Dare harisati rapa mutongo waro panyaya iyi. Bhiri reConstitutional Amendment Bill No. 2 rakatopasa muNational Assembly uye rave kuSenate, uko rinotarisirwa kupasa risati raendeswa kunosainwa nemutungamiri wenyika kuti rive mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vanyorera gurukota rezvevashandi nemabasa vaPaul Mavhima tsamba uchinyunyuta nekwaunoti kuvhundutsirwa kwevashandi vehurumende, zvikuru varayiridzi avasiri kukwanisa kuenda kumabasa mazuva ose vachiti havana mari dzekufambisa. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nehurumende rekuti haisi kuzobhadhara vashandi ava mazuva avanenge vasina kuenda kumabasa. Tsamba yanyorwa iyi inonzi yanyorerwa kuna vaMavhima kubudikidza nemunyori mubazi rezvevashandi vaJonathan Utaunashe, uye yasiyiwawo kumamwe mapazi ehurumende pamwe nekumahofisi emutungamiri wenyika. Sangano iri rinoti zvarinongoda kuti hurumende iite nezvekubhadhara vashandi vayo mihoro inokwana, uyewo kuti isiye tsika yekutyisidzira vashandi. Hurumende yakazivisa kuti iri kunyora mazita ose evashandi vasiri kuenda kumabasa, mazita aya achizoendeswa kubazi rePublic Service Commission kuitira kuti vasabhadharwa mihoro yemazuva avanenge vasina kushanda. Hurumende inoti iri kutora danho iri senzira yekusimbisa mutemo unoti anobhadharwa ndeapinda mumunda. Ngatinzwe hurukuru yataita nemutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu pamusoro penyaya iyi.
Zviro kwazvo tanyora tsamba kuhurumende kubudikidza negurukota rinoona nezvevashandi vehurumende, tichiitaridza kutsutsumwa nemashoko akatuhwa nehurumende ekuti yechakwanisa kunge ichibata mari kuvashandi vachazenga vachikundikana kuenda kubasa mazuva ose ari mashanu epasvondo. Izvi tinoona kuti hazvina kunge zvaitwa zvakanaka, nokuti kuregedza kuenda kwavashandi ava kumabasa hakusi nesarudzo yavo, asi kuti mihoro yavanotambira iri kuvatendera kuti vange vachienda kubasa kwemazuva maviri.
Mungatiudza kuti zvii zviri mutsamba yenyu yamanyora iyoyo?
Zvetinongoda kuti hurumende iite zviri pachena uye iyo yagara inozviziva. Hurumende ngaipe vashandi mihoro inotenga, hurumende ngaipe vashandi mihoro yakakwana. Voregera kushandisa manzwi ekutyisidzira kana kuunza zvitarafu pavashandi vehurumende, asi zvakafanira ngaitore vamiriri vevashandi vehurumende vogara navo pasi toita musangano, toona kuti tingafambisana sei, tingasvitsana sei pahurukuro dzokuti tinzwanane kuti basa rehurumende riende mberi ivo vashandi vehurumende vachirarama.
Zvinhu zvakamira sei muvashandi vehurumende pari zvino?
Zvinhu zvichanguva zvakangoita manyamamire nerongo muvashandi vehurumende, nokuti basa harisi kunyatsa kufamba zvakanaka. Muzvikoro hamusi kunyatsa kudzidzwa, ende zvinhu zvakanaka kuti hurumende yakazviona yavakuzviziva kuti muzvikoro hamusi kudzidzwa. Kana vogadzirisa kana vachinge vaitawo misangano, vakuita vane chinangwa chokuti basa ravo rienderere mberi. maofisi mazhinji voye hurumende tinongoona ngoma ndiyo vashandi vehurumende vachiri kuramba vachikundikana vachitsimbikana pahomwe dzavo kuti vange vachikwanisa kuenda mazuva ese pasvondo. Saka tichiri kungoona vachienda mazuva maviri iwayo. Izvozvo tinoshuvira kuti hatidi kuti zvirambe zviriko nehurumende yanga yakasirawo kugara pasi nesu takurukura kuti tisangane pakati pokuti basa riendere mberi tirege kumisa kubudirira kwenyika yedu.
Munotarisira kunzwa mhinduro riini patsamba yenyu?
Mhinduro taitarisira kutoinzwa mwedzi yapfuura nokuti takabvira kare tichiridza mhere. Saka zvava kuhurumende kuti izive kuti ichatipindura riini, nokuti isu kukonawo kwedu kucharamba kuripo. Hakusi kuda kwedu asi kuti kubatikana nekushaya zvikwanisiro.
Avanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo gurukota rezvemabasa nevashandi vaPaul Mavhima avanoti hurumende iri kuita zvose zvainogona kugadzirisa zvichemo zvevashandi vayo, nekudaro haingaregi vamwe vachiita madiro aJorgina panyaya dzebasa.
Vakandemiri nyaya yekuti munhu anonge ari pabasa anosarudza iye kuti ndoda kuenda rini kana kuti handiendi, inyaya ingaomera kubudirira kwenyika zvakanyanyisa. Nepamusana pekuti munhu unogona kungoti ini ndaomerwa handichaendi nhasi, mangwana kuno umwe anenge achiti ini ndaomerwa handingaendi nhasi. Mukatarisa vakandemiri gore rakapera, hurumende yakawedzera mihoro yavashandi nezvikamu zvinodarika 200 kubva muzana. Gore rino zvakare tikatanga nezvikamu 25 kubva muzana. Izvo zvakatopiwa vanhu vakatotambira muna April muno. Uye takati muna June takaofa kuti tichaisa imwe zvakare 45 kubva muzana. Ende izvi zviri kuitika nguva yatiri kuona kuti ikonomi yedu yati gadzikanei mbija, zvinoita kuti mihoro ive ine uremu kwenguva yakati rebei. Saka kana takatarisana neizvozvo kuti tizove nevashandi vanoti inini mangwana ndoda kuuya asi mangwana handidi kuuya, uku nditicha anoticha vana, vana vatinoziva kuti kupera kwegore vanenge vakatarisana neexaminations. Handifungi kuti mushandi iyeye une interest yenyika neinterest yevana neinterest yemacitizens pamwoyo pake.
Saka dambudziko iringagadziriswa sei vaMavhima?
Tiri kuti ngatirambe tichitaurira naye, tinzwe zvinyunyuto zvenyu, tinzwe kuti tingagadzirisana sei kuti tiende mberi. Ava veconfederation vanyora tsamba ngavaende panational joint negotiating council tigadzirise nyaya yekusawirirana kuripo kuitira kuti nyika yedu ienderere mberi. Ndo zvandingavaudza, ndo zvinoita kuti vana vezimbabwe, macitizens ezimbabwe, awane maservices akakwana anobva kumacivil servants.
Avanga vari gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakataura kekutanga nezuro manheru pamberi pedare reCongress pamusoro pemashanduro ehurumende yavo mumazuva zana kubva zvavatora mhiko yekutungamira nyika. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
VaBiden sezvanga zvakatarisirwa vataura nezvechirwere cheCovid-19 icho chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose kusanganisira zviuru 500 40 nevanomwe kana kuti 547,000 muAmerica. Asi vati hurumende yavo iri kubudirira kurwisa chirwere ichi sezvavakavimbisa.
After I promised we'd get 100 million COVID-19 vaccine shots in the people's arms in 100 days, we will have provided over 220 million COVID shots in those 100 days.
Ndakavimbisa kuti vanhu vachabaiwa nhomba mamirioni zana mukati memazuva zana. Takwanisa kubaya vanhu vanodarika mamirioni mazana maviri nemakumi maviri mumazuva zana. Munhu wose ane makore anodarika gumi nematanhatu anofanira kuenda kunobaiwa nhomba iko zvino. Endai munobaiwa.
Vachitaurawo pamusoro penyaya yekurwisa chirwere cheCOVID-19, nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Roderick Machekano vanoshanda neElizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation vanoti vaBiden vari kubudirira kuita zvavakavimbisa.
Tikatarisa kwatabva kuti muna January chaemo February vaccine yanga isiri available to a lot of people, but iyezvino patava munhu nemunhu ava kukwanisa kuwana vaccine pamadiro ake. Taakutarisa kuti iyezvino dzava 100 days since vatora masimba, and vakapromisa kuti munhu wese achava neaccess kuvaccine. Ndopatava mazuva ano.
MuAmerica hamunawo kugadzikana mune mamwe matunhu zvichitevera kuurayiwa kwevamwe vatema nemapurisa zvikuru echichena. VaBiden vati nyaya iyi inoda kugadziriswa. Vapawo semuenzaniso kuurayiwa kwakaitwa mumwe mutema George Floyd nemumwe mupurisa wechichena, izvo zvakakonzera kuratidzira kwevanhu muAmerica nepasi rose.
My fellow Americans, we have to come together to rebuild trust between law enforcement and the people they serve, to root out systemic racism in our criminal justice system.
Vadikani vana veAmerica, tinofanira kubatana. Tinofanira kuunza kuyanana pakati pevanhu nemapurisa. Tinofanira kubvisa rusarura ganda mumutemo. Tinofanira kuvandudza mashandiro emapurisa kuburikidza nezita rebhiri rine zita raGeorge Floyd rakatotambirwa nedare repasi.
Mukuziya nyaya yezvepfuti nekuurayiwa kwevatema, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanotungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica.
Hazvisi nyore, asi vaBiden vanofanira kuita kuti zviitike kuti mitemo yekutengwa kwepfuti ivandudzwe kuitira kuchengetedza upenyu hwevanhu.
Kekutanga munhoroondo yeAmerica, mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris, vanova mudzimai wekutanga kuva nechigaro ichi, uye amai Nancy Pelosi, mudzimai wekutanga kuva mutauriri wedare House of Representatives, vanga vakagara pazvigaro zvepamusoro-soro pedyo nemutungamiri wenyika vaBiden. Papedza vaBiden kutaura, Senator Tim Scott vekuSouth Carolina vabva vataurawo vakamirira bato ravo rinopikisa remaRepublicans.
COVID brought Congress together 5 times. This administration pushed us apart. Another issue that should unite us is infrastructure.
COVID yakatibatanidza kashanu, asi hurumende iyi yakatipesanisa. Chimwe chinofanira kuti batanidza inyaya yekugadzira zvivakwa. MaRepublicans anoda kuti kuvakwe migwagwa, nhandare dzendege. Asi maDemocrats haadi kuvaka mazambuko ekuti tibatane.
Senator Scott ndivo chete munhu mutema anova senator mubato remaRepublicans. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Blessing Zulu.
MDC Alliance rinoti hurumende iri kushandisa mapurisa nematare edzimhosva sechamboko chekuranga vanopikisa pamwe nevatori venhau. Asi vari muhurumende nezanu PF vanoti kuvhunduka chatikwatara hunge uine katurike, sezvo mutemo usingatarise kuti wabuda mumba maani. Nhengo dzakawanda dzeMDC Alliance dziri mumajeri dzichipomerwa mhosva dzinosanganisira kuratidzira zvine mhirizhonga mukati, kutyora mitemo yeCOVID-19 uye kuita misarinya nezvimwe. Pane dzimwe nguva mhosva idzi dzinoraswa, asi vanhu vambogara mumatirongo vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nehurumende yeAmerica nenyika dzemuEuropean Union vanoti vatongi vematare vave kushandiswa sembato yehurumende. Asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti mutemo uri kutevedzerwa uye havapindire pane zviri kuitwa mumatare. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo pamwe nenhengo yezanu PF vaGilbert Dzikiti. Totanga kunzwa kubva kuna vaDzikiti.
Chokwadi chiripo ndechekuti kana munhu uchinge wapara mhaka unosungwa neomutemo. Kana uchinge wabatwa neomutemo, zvinoreva kuti vomutemo ndovafanira kuprova beyond reasonable doubt. mutaridzi mhosva kuti hauna mhosva yawapara. Saka munhu wese anosungwa panenge painika benefit of doubt kekuti haana kupara mhosva iyi kusvika dare rati apara mhosva iyi. Saka kazhinji kazhinji vanoona vachisungwa panenge paine magrounds anotarisirwa kunzi munhu akapara mhosva. Taona isusu vazhinji vachisungwa vachibuda mumataridzi mhosva vachinzi izvo havana nyaya kunyanya paburitswa vahopo chimunhu vachinzi havana nyaya mudare rerudzi mhosva zvakare. Asi kune vamwewo zvakare vabatwawo vaine nyaya dzekutyora mutemo weZimbabwe nevamwe vari kusungwa nenyaya dzekuratidzira kuzvisiri pamutemo nezvimwe zvakadaro. Zvakafanana zvakare na Cecilia Chimbiri nevamwe nana Johana Mamombe. Saka isu tinoona kuti mutemo unofanira kutedzwa sezvauri nekuti mutemo hautarisi ngana, hautarisi kumeso. Saka chiripo mukoma blessing ndechekuti vanhu ngatisaparai mhosva. Madzitaredzi edzimhosva yamuno muZimbabwe anotaridza kuti anoshanda akazvimiririra independent.
Ngatitarise hurumende yamunangagwa iyi kubva payapinda pachigaro nenzira yamapindira vaita ivavo. Chavakwanisa kuita kuchinja mashandisirwo anoita mitemo munyika vachiita kuti zvienderane nezvavanoda ivo. Mapazi ehurumende mazhinji ari kushanda zvisizvo maitiro anenge akataurwa nebumbe remutemo. Ngatitarise nyaya yemapurisa. Mapurisa aripo kuchengetedza runyararo, kuchengetedza vana veZimbabwe, kuchengetedza zviwanikwa nezvakawanda zvinenge zviri munyika yeZimbabwe. Asi tiri kuona vari kuenda pamberi kusunga mwana wese weZimbabwe anenge achitarisirwa senge haasi kuita zvinhu zvoda ZANUPF, anenge achiita zvinhu zvekuti vana veZimbabwe vawane rusununguko, vana veZimbabwe vaone chouviri, vana veZimbabwe vasina mabasa vakwanise kuwana mabasa. Zvese izvi tiri kuona vachisungwa pasina kana kumboitawo tsvakurudzo kuti nyaya yacho yakamira sei. Vana Hope Chingono, vana Obey Sithole, vana Ostalosi Siziva, vana Johana Mamombe, Cecilia Chimbiri neTsai Marova, vana Muzvare Fadzai Mahere, vana Muzvare Gladys Tlachwayo, Honorable Beat, vese vari kungosungwa zvisina kana tsarukano. Munotarisa zvakabva kuitika manje manje. Muzvare Tome Vongai vakasungwa apa ndo vanga vatobatwa zvisina kunaka nemapurisa. Saka tikuona mapurisa achishandiswa zvisina kunaka. Ngatirasa futi nyaya yematare. Matare kana makotsi ivo vana major street ava. Aiwa muchatauri nezuro ndakaona chisingaoneki kumataredzi mhosvako ana Muzvare Johana Mamombe nevamwe vavo vari pamberi pedare, dare richimanikidza kuti ngavaende kutrial vasina zvikwanisiro zvinodiwa.
Vadzikiti, todzoka kwamuri.
My own advice yandinongapa kuna vanopikisa ava ndeyekuti ngavachinje mafungiro avo vauye neconvergence for development of the country, convergence for unity, convergence yekusimbaradza our social status, vanhu vanga vachigara zvakanaka mudzimba nemuma communities. Pane kuita maconvergence avari kutaura ekusungisa vanavo vamwe vanhu. Hasatambonzwa kunzi vaclipod Tlashwayo vasungwa vachiratidzira isu. Hasatambonzwa kunzi vaNelson Chamisa vasungwa vachiratidzira zviri pamutemo. Asi tinotozonzwa kunzi vasungirwa nedzimwe nyayawo. Saka tinobva taona isusu kuti no, idzi nyaya dzekuitisa vanavo vamwe vanhu idzi ngadzimbomira kusvika nguva yemaelection yakwana. Vaakutsvagawo simba, toziva kuti inyaya yekutsvaga pawa chete rekutonga pamaelections.
Petai hurukuro yedu vahlatshwayo, tisaswerere kuvi yakatiyo.
Ndofunga ruzhinji rweZimbabwe riri kuzvionera pachena kuti bato rinonzi ZANUPF kusisina ranga veboka raakurarama nokuzvonyongoka pamusoro pemutemo, ravaboka raakurarama nekushandisa maInstitutions enyika zvisirizvo.
Avanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Tlachwayo. Manzwa zvakare kubva kunhengo yeZANUPF kwaGilbert Dzikiti. Vaviri ava vanga vari parunhare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7 vari muHarare. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Soku izika tisenda bakuvi.